Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabonus mazuva nemwedzi yakasiyana zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi, Mauta anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti ari kuda kubvisa matsotsi akavakomberedza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi nezuro vakasaina bhiri rekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uve mutemo. Mutemo uyu uri kutsiwa mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyu wanga uchishandiswa munyika mushure mekudzikwa kwawo muna 2002. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende vari kushoropodza mutemo weMOPA uyu vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeRhodesia weLaw and Order Maintenance Act uyo unonzi nevakawanda vaidzvanyirira vatema vairwira kodzero dzavo. Zvimwe zvezvikamu zvinonzi nevamwe zviri mumutemo uyu zvinotyora kodzero dzevanhu zvinosanganisira kurambidzwa, kuungana kwevanhu vasina mvumo yemapurisa, kupiwa masimba akawandisa kwemapurisa nemauto uye kumanikidzwa kwevanhu kutakura zvitupa. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsa pulu avanomirira Nkulumani muparamende vanoti sebato vanopikisana nemutemo uyu zvikuru sezvo uchimbonyikidza vanhu.
MOPA iyoyo kana takaitarisa isusu tikuona senge usiri mutemo uri right. Pawakapinda muparamende ndandivepo ndichitibheta mutemo iwowo. Kune zvinhu zvakaita semakodhoni kuti mupurisa anogona kumisa munhu womusunga zvakawanda zvakabviswa. Asi mutemo iwowo wakasara uri mutemo wekuti vanhu havabvumidzwi zvokuratidzira. Tinoziva kuti kana vanhu vane nzara vanofanirwa kuchema kuti vaudze ivo vari mugovernment kuti vane nzara. Ukabvisa izvozvo vanhu vanofa nenzara vasingagone kuchema. Hazvisi zvinhu zviri kuitwa nemagovernments ari kuenderera mberi. Zvinhu zvaiitiwa nehurumende yevarungu yaidzvinyirira vanhu pasi. MOPA iyoyo ichaita kuti vanhu vavhote vasiri free, ichaita kuti vanhu vasavhumirwe zvokutaukwa. Iko zvino ndichitaura kune vanhu vakonvictwa kuchizi vanga vachidemonstra vachiita chii. Saka mutemo usiri right, mutemo wakashata zvikuru.
Asi imi sekomiti yeparamende inoona nezvemutemo makarega sei mutemo uyu uchipasiswa?
Komiti zvainoita inoenda kunonzwa vanhu vari kuti chii, yonyora ripoti yekuti vanhu vati chii, yopa ripoti iyoyo kuparamendi. Komiti haizi iyo inoita mutemo, paramendi yakagara vanhu variko vese ndivo vainoita mutemo. Harisi basa rekomiti kuti rimise mutemo kuti upfuure.
Tinonzwawo kuti mutemo iyoyo richiri bhiri rakambopikiswa neparliamentary legal committee. Zvakazogadziriswa here zvaipikiswa imomo?
Zvaipikiswa zvimwe zvacho zvakagadziriswa kwota zvakawanda hazvina kugadziriswa. Saka ndiko ndichiti bhiri iroro ibhiri risina kumira zvakanaka. Munoziva kuti kuparamendi kana zvinhu zvichiitwa kunovhotwa ka. Saka zvinobva kuti vakawanda vakavhotera bhiri iroro. Ndakamirira bato reMDC semunhu akamirira parliamentary legal affairs. Harisi bhiri rakamira zvakanaka, ibhiri richafanirwa kuti nerimwe zuva ribviswe vanhu vabvunirwe kuti vademonstrate vataure zvinhu zvinovakanganisa.
vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsa pulu ava vanomirira Nkulumani muparamende vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Nhengo yeZANU-PF Central Committee vaBelief Gaule vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakanaka chose uye kuwandudzwa kwawo kunoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakazvipira kushandura mitemo yose yaidzvinyirira vanhu yaishandiswa nehurumende yavaRobert Mugabe. Asi izvi zvinopikiswa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere, avanoti changoshandurwa chete pamutemo uyu mazita sezvo usina kusiyana nemutemo waishandiswa munguva yeRhodesia navaIan Smith.
Dano iri nderekuda kungoedza sekuonekwa sepane kuchinjwa kwemutemo inodzvinyirira yanga iripo yePublic Order and Security Act. Asi chinonge changochinja ipapo izita chete rekuti yava nezita idzva. Zvinhu zvose zvanga zviramba zvichinetsa mudumbiro rePublic Order and Security Act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu. Zvakare ukaona mutemo mutsvaya hunyani kusiyana nemutemo waivako waidzwe Loma yanga iriko munguva yaSmith, hazvina kumbonyanya kusiyana. Saka semaonero angu hapana achanenge achi chachinjiwa mubva mumutemo uyu tingatifadza sezvataa takatarisira.
Pane vamwe vanogonawo kubvunza vaMandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana veZimbabwe vachingoteedzera mutemo wenyika.
Semaonero atiri kuita maseenzeswa nezvaitwa mutemo iyi mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pakapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018, muchaona kuti pane vana veZimbabwe vanga vachida kutaridzira nguva dzose murunyararo. Asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana veZimbabwe vasataridzira. Vana veZimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararamiro avava kuita nezvekuita upenyu mazuva ano vanenge vaida kuratidzira kuhurumende yavo vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa. Asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvikondera iko zvimwe izvi vanhu vebato rinopikisa vanga vachitira vachida kuratidzira gore rose rino asi vachitadziswa kutaridzira. Noda kuti pane mitemo inenge ichinzi tevedzerai mutemo wakati wakati wakati. Mitemo yacho mukangeredzera haiteedzereki kana kuti tichiri katevedzerwa vanongorambidzwa zvakadaro. Vanhu munoona vachiri vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vebato rinotonga reZANU-PF, vamwe vese havabvumirwi kutaridzira.
Pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nevanenge vachipokana nemutemo uyu?
Zvinenge zvava kutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoizvokuda kodzero vanofanira kuchallenja mutemo uyu kuti mamwe maprovinensi arimo kana kuti zvimwe zviri mutemo inu zviri kunze kwebumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe. Ndo chete chinenge chasara kozi bumbiro remutemo weZimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo. Saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reConstitutional Court.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. Vana mukoti vekanzuro yeguta reHarare neZuro vakazivisa kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana mari dzemihoro yavo dzisina kukwidzwa zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare, mutungamiri weZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vasimba Rashe James Tafire Nyika vakati mari iri kutambirwa nevashandi vekanzuro ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Dzimba dzekugara havachakwanisa kunge vachibhadhara. Dzimba dzekugara dzainova dzimwe dzaakuchajwa nemaus dollars, dzimwe dzacho inenge iri according to interbank rate. Chekudya mumashops, tikapinda mashops anana ok tikuona kuti chekudya chakwira. Havachakwanisa kana kutengera mwana gabaredovi chairo nekuti ikonoiri kuita $37.
Vatafire Nyika vakati vanoda kuti kanzuru ivape mari zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica kuitira kuti zvinhu zvivarerukire uye kuti vakwanise kuenda kubasa.
Chikumbiro chatanga tinacho kuvakuru vekanzuru ndechekuti vakwanise kunge vachipa manesi mari according to interbank rate kuti vakwanise kuitawo kufambira mberi neupenyu.
Vatafire nyika vakatiwo chinonyanyovarwadza ndechekuti pamari shoma yavanotambira iyoyo haiuyi nenguva.
Pamusoro pezvo mari iyoyo inouya inobhadharwa pavada pazuva ravada. Mushandi weguta anova iye mukoti haana kana urongwa hwekuti angazive kuti izvozvi kuvabvunza kuti uchatambira rini havana zuva.
Mumwe mukoti amai Okai Nyamunga vakatiwo pavakasangana nedambudziko rekukuvara kumwana wavo vakatadza kana kubhadhara mari dzaidiwa kuchipatara.
Akadislocator joint reparuoko parist akachikoka uye zvemabhonzo maviri anosupporta ruoko rinova iyo radius and ulna. Saka kuti mwana awane treatment akaenda kuwest end consultation chete yekuti aonekwe naorthopedic surgeon yaida $5,000 kuti aitwe operation zvayo yekuita paruoko kuti mwana ruoko rwake rupore zvakanaka. MUA ne K-wiring yaida $15,000. Saka izvi zvakabva zvanyatsokundiratidza imwe picture kuti haisi nyaya yekuti inyaya yetransport yekuenda kubasa chete, inyaya yekudya chete, inyaya yepekugara. In terms of makana patasvika padambudziko rokuti paitika emergency warwarirwa ndipo paunoona kuti unogumirwa zvakanyanya nemari yatiri kutambirai. Mari yatiri kutambira zveshuwa imari shoma shoma tichikombeya nezviri kuitika munyika yedu.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kushushikanawo nekusakwanisa kuenda kubasa kwavana mukoti vakati vari kuita hurukuro navo kuti vakwanise kuona kuti dambudziko iri ringagadzirika sei.
HeHarare riri kuramba richiita hurukuro nemanesi kuti tiwane patinosangana kuti basa rekurapa varwere rienderere mberi. Guta riri kutoshungurudzikana kwazvo nekushushikanawo kuri kuita manesi vachitaura kuti vava incapacitated havachakwanisi kunge vachiuya kubasa. Idambudziko riri kutariswa nekanzuro mazuva ose. Kanzuro iri kutaura nevamiririri vemanesi kuti pange pachiwanikwa yatingati pachirungu solution.
Kusaenda kumabasa kwavana mukoti vekanzuro uku kunoitika panguva imweyo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa vachichemawo nemari dzemihoro dzavari kuti ishoma zvikuru. Izvi zvasiya varwere vachichema-chema nekushaya kodzero yavo yeutano muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende yaburitsa nhasi mazuva achatambirwa mabhonasi egore rino nevashandi vayo vose, ichiti vari muchiuto, muchipurisa pamwe neveutano vanotambiriswa mari dzinhasi. Vadzidzisi vanonzi vachawaniswa mari dzemabhonasi avo nemusi wa 17 zvita unove mwedzi unouya, kuchitiwo vamwe vashandi vehurumende vese vachinzi vanotambiriswa musi wa 20 zvita. Mashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko anoti mushandi achapiwa mari iyi pachitariswa mari yaanotambira pamwedzi pamwe neyekubatsirikana nepekugara uye pakufambisa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council rinoti harisi kufara neurongwa hwekuti vashandi vanopatsanurwa pakupiwa bhonasi sezvo izvi zvichiomesera vachapiwa mari dzavo mwedzi unouya. Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vachatambiriswa mari idzi muna zvita vachidziwana dzisisina simba rekutenga zvakawanda nekuda kweinflation.
Iri danho iri hatina kuritambira zvakanaka nokuti mamiriro akaita zvunhu nezveupfumi munyika. Zvazvinoreva ndezvekuti vari kutowana bhonasi ndovari kutoriwana mwedzi unouyo. Mwedzi unouya rinenge rangova inenge yangova mhepo nokuti zvunhu zvacho makwiriro azviri kuita. Zvinoreva kuti patinozowana bhonasi vamwe vetu isu vanokusanganisira varayiridzi navamwe vacharowana muna December rinenge risina charichatenga bhonasi iroro.
Saka mune matanha amurikutorera
sezvamunoziva takambozama kuti tipe nhunha dzedu kuhurumende tikabudisirwa mapurisa Saka izvozvi takutofungawo kutotorawo dzimwe nzira dzatichangotora mushure mekunge tasangana sevashandi kuti todini, kuda kuti tawana vanotinunura, kuda kuti tataura namamwe masanganowo makuru anogonawo kupindira. Asi izvozvi handingagoni kutaura kuti tichafamba sei, nokuti hatisati tagara pasi kuti tione kuti tozvifambisa sei.
Vamwe vanoti dambudziko rine vashandi vehurumende nderekuti hamutaure nezwi rimwe chete munguva dzinenge dzakaita saidzodzi dzatingati dzamunee makaomerwa. Imi munoti nemashoko aya?
Iko zvino handifungi kuti pane sangano revashandi vehurumende risiri kutaura zvakafanana. Musi watakarambidzwa kuratidzira taatiri tose nevamwe vanga vasiri kuapex kanzo vakauya, nokuti nyaya ndiyo imwe. Zvatinosangana nazvo ndizvo zvimwe, zvitoro zvatinotenga ndizvozvo, saka zvinotitambudza ndizvo zvimwe chete. Saka hapana kuti mumwe munhu unogona kuchema, umwe aka anogona kuzhamba moto wopfikura, asi vanhu vose vari kuchema.
Saka munotarisira kusangana riini semasangano evashandi kuti mubude nechisungo?
Ndinotarisira kuti pasvondo rinouya iri papapa panofanirwa kuti paite musangano wokuti tione kuti tozvifambisa sei.
Nyaya hombewo yanga iripo ndeyekukundikana kuenda kumabasa kwevashandi nenyaya dzekushaya mari yaakunzi incapacitation. Izvi zvamaitawo kusvika pari nhasi?
Zvinoitika paincapacitation, isusu takatora danho rokuti tinozivisa gurukuta guru rezvemari negurukuta guru rezvavashandi kuti vazive maererano nepetisheni yataida kuita musi watakazorambidzwa nemapurisa. Patinosangana ipapo tichitaura nebhonazi tongozvirovera musaga rimwe chete.
Vanga vari munyori weapex council vaDeft Dzatsunga vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vanoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutadza kuita zvayakavimbisa mushure mekunge vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Asi hurumende inoti iri kurwisa zvikuru kugadzirisa zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau ari muJohannesburg kuSouth Africa, Mo Blessing Munjoma, anotipa nyaya iyi.
Mwedzi uno makore maviri apfuura vanhu vakaita chipatapata vachitsigira kubviswa panyanga kwava Mugabe nemauto vaine tariro yekuti upenyu hwavo huchaita zvakanaka. Asi mushure memakore maviri vamunangagwa vari panyanga, upenyu hweveruzhinji huri kuramba huchioma, zvinhu zvichidzikira munyaya dzezveupfumi, uye munyika muine godo rezvematongerwo enyika pakati pezanupf nemdc inotungamirirwa navanelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vade wamavhinga vanoti utongi hwavamunangagwa hwaisa nyika mumadhaka uye hwasiyana zvikuru neutongi hwavamugabe.
Zvino patiri vakawanda vari kutaura kuti veduwe makanga maona apa takapemberera shavi tichiti mudzimu kupemberera ng'anga yakazobata mai. Ndo zviri kutaurwa nevazhinji vari kureurura kuti vakaona izvi vashoma. Asi nekudaro tinongoti ngatirambei tichisimbisa shoko rekuremekedzwa kwekodzero nekutaura kuti kushandiswa kwemasimba zvakapfuuridza zvisiri pamutemo haisiyo nzira yekutungamira nyika.
Vamavhinga vanoti ivo nevamwe vavo vashoma vakashorwa zvikuru nekupikiswa kwavo kutorwa nechisimba kweutungamiriri nemauto.
Ini nevamwe vashoma tisu takakwanisa kutaura kuti kwete, zviri kuitwa hazvisi pamutemo, hazviremekedze bumbiro remutemo renyika, uyezve zviri kutanga tsika yakaipa inogona kuzoremera vana veZimbabwe. Ndakataura ini kuti zvinokosha kuti chiitiko ichi chisiri pamutemo chaitwa kudaro. Panofanira kuti pange paine zvakatarwa zvinobatika zvinodzorera nyika kuti itungamirwe pasina kushandiswa kwemasimba echiuto. Izvi zvakaita kuti titukwe nevakawanda vanga vasina chiono chemberi.
Muzvinafundo pachikoro cheCape Peninsula Professor Trust Matsilela vanoti zvava kubuda pachena kuti matongero ava Mugabe aive nane pana vamunangagwa.
Kana tikaongorora mamiriro eupfumi economy, social and political kubva 2017 November. Tonyatsoona kuti Zimbabwe yadzokera kumashure chose. Pavakapinda munanga gwa promise zvinji kuti aiwa sarudzo tichadzita zviri free and fair. Vanhu vachawana mabasa vada kudzoka vari kudiaspora vanogona kudzoka kumusha maopportunity anenge awanda makambani achauya chaita rejoin vana commonwealth zvese surviving besides hapana kana chimwe chete chabuda hacho. Ndopaunonyatsoona kuti muromo wavharo nerwizi. Zvavai promise kana one kwata economy things are now worse than they were under Mugabe.
Mumwe mudzidzisi pachikoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanotiwo vanhu vaive netarisiro yekuti vamunangagwa vachadzidza kubva mukukanganisa kwakange kuchiitwa navamugabe.
Kore maviri chitwe chaitika tirikutoona kuti vakapinda pachigaro chavamugabe vamunangagwa netimu yavatonga nayo vana kana chishanduko yavakaunza muzimbabwe ongu pane zviviri zvitatu zvinongoonekawo kuti vakashanduka asi zvizhinji zvanga zvakatarisirwa navana vezimbabwe hazvina kushanduka kana zvaitoshanduka zvaitoshanduka zvichiwedzera kuipa zvinova izvo zvanga zvisingatarisirwi navana vezimbabwe.
Vamukonza vanoti zvinorwadza nekunyadzisa kuona hurumende yavamunangagwa ichidzikisira nyika pamwe nemagariro evanhu. Unove munongedzo wekuti vamunangagwa havasi kuziva zvavari kuita.
Handizivi kuti chii chingaitike iye zvino nekuti zvinoita sekuti hurumende iripo yavamunangagwa haina mumwe muitiro wainonzwisisa panyaya dzezvematongerwo enyika kunze kweizvo zvaingoitwa vamugabe vachiripo. Na ndichitotarisa sezvandataura pekutanga vanenge vari kutowedzeredza kuipisa zvataitarisira kuti zvitange zvaapo zviri kutowedzera kushayika kuzvipatara mishonga hakuna mari hadzisi kubatika vashandi vatowedzera kuda varombo saka zvinhu zvese zviri kungodzikira upenyu hwevana vezimbabwe huri kungodzikira saka chinhu chinosuwisa.
Tauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vanoti vanowirirana neruzhinji panyaya yekuti vamunangagwa vaisa nyika mumadhaka.
Hapana chokupemberera chatingati chakaitwa nehurumende yavamunangagwa chinobatika chinooneka. Tingatoti upenyu hwevana vezimbabwe hwatowedzera kudzikira kudarika panguva yakanga ina vamugabe.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe yatove pamusoro-soro. Amai Mutsvangwa vanoti vamunangagwa vari kuita mashiripiti nekuunza mari itsva, kushandura dzidzo, kuderedza uori, kugadzirisa nzira pamwe nekuunza magetsi. Amai Mutsvangwa vanoti zvimwe zvakaitwa kana zvichiri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvinosanganisira kuumba nekugadzirisa ukama nedzimwe nyika, kusimudzira migodhi yezvicherwa zvakaita sendarama, lithium, platinum, diamond nemaasbestos. Kunyange hazvo amai Mutsvangwa vari kuti hurumende iri kuedza zvikuru kugadzirisa zvino, vashandi vakawanda munyika vanoti kunyange hazvo vari kutambira mihoro yavo mwedzi wega wega havachakwanisi kuenda kubasa sezvo mari yevari kutambira isiri kuvakwanira mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Nengo dzebato rezano PF dziri mukomiti inoona nezvemashandisirwo emari nehurumende dzatadzisa kunzwikwa kwedivi rekambani yeSakunda Holdings iyo iri kupomerwa mhosva yekupiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Nengo idzi dzinoti hadzicherechedzi vatendai biti sasa chigaro wekomiti sezvo bato ravo risingacherechedze vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nengo dzezano PF dzinoti dzicharamba dzichiita izvi kudzamara dzanzwa pfungwa dzekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa reparamende yeStanding Rules and Orders Committee iyo inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda. Muumiriri weBuyera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vatsinzira kuti iri ndiro danho ravatora senhengo dzezano PF. Komiti yePublic Accounts yange ichifanira kunzwa kubva kubazi rezvemari nekambani yeSakunda Holdings pamusoro pekushanda kushandiswa kwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende muna 2017 na 2018, asi izvi hazvina kuzoitika. Uye kunyange papiwa zvimwe zvikonzero zvaita kuti komiti isaendere mberi nebasa, danho raitwa nenhengo dzeZANU-PF ndiro raita kuti musangano usaenderere mberi. Imwe nhengo yekomiti iyi uye vari mumiririri weNorton Vatemba Muliswa, avo vasina bato ravanomirira inhengo yekomiti iyi, uye vati nhengo dzeZANU-PF dzabvunza vabiti kuti sei dzichifanira kuramba dzichivacherechedza asi ivo vasingacherechedzi mutungamiri wenyika uyo anove nhengo yeparamende.
Sei tichifanira kukucherechedza imimi vabiti muri ipapo asi hamuye? Budget hamuna kuteerera asi muda kupreside over this. Vabiti sachairman vazvitambira zvakanakisisa, vakati ano ndidzo pfungwa dzenyu ngatitaurei. Vakataurawo veZANU-PF vakakumbira kuti taura kuitawo kokasi yedu kunze. Vakabuda vakadzoka vakati aiwa, isusu taane position, musangano haungaende mberi nekuti imo munopiwa kuparty position, tapiwa kuparty position. Ya, saka ZANU-PF yakauyawo yaine rori nejecha nesiment, noti jecha chete. Saka kubva vazvidira jecha nesiment, saka ndo zvazvoitika zvikazonzi oraiti kusvika SRC yaresolva kuti zvinofamba sei zvozewa komiti angaende mberi.
Vamuliswa vati zvaakuitwa neZANU-PF neMDC zvave kukanganisa basa reparamende, uye vanoona sekuti ZANU-PF neMDC dzinofanira kuita zvido zvevanhu zvekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Vamuliswa vati vanotsigira danho ratorwa nenhengo dzeZANU-PF.
Legitimately, ZANU-PF have got a strong reason. And I think MDC strategy yao haisi kushanda, nekuti huku munotora mari muenda Victoria Falls mopiwa mari ku budget, Minister of Finance otaura amucontribute kasi mozoenda kumacommittee. Huku futi zvakare president hapana chavakataura. Ndazobvunza mabiyanga mwekuti saka president wakasvika parufu munosumuka furi muchienda here?
Asi mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeMDC dzakasarudzwa nevanhu kwete neZANU-PF. Vati nhengo dzeMDC hadzina kunge dziri muparamende nekuti dzainge dzaenda kurufu rwedzimwe nhengo dzebato iri. Vatiwo hapana mutemo unosungira kuti nhengo dzeparamende kuti dzinge dziri mudare zuva rega rega. Panyaya yekuti vasaremekedzi vamunangagwa, Muzvare Kumalo vati ichi chisungo chakaitwa pakongresi yebato ravo, uye nhengo dzeparamende dzeMDC hadzina simba rekusandura chisungo ichi. Zvichakadai, mumwe mukuru mukambani yeSakunda vamberi kwazvo Chitambo varatidza kusafara kuti musangano wekomiti iyi waparara vasati vapa umboo sezvo vange vauya kuparamende nhasi.
Clerk of the committee, I think baba vanonzi vatsakatika kana mambo ndoda kuti muzive kuti ndanga ndauya. Zvikanzi hwengo mauya henyu asi komiti haisisiri kugara dare rayo zvanhasi. Pane zvataurika mukomiti imomo zvaita kuti dare riparare. Vachazokuudzai kuti mozouya riini.
Sakunda Holdings ndiyo imwe yemakambani akabhadharwa mabhiriyoni emadhora nehurumende, asi mari iyi yakashandiswa zvisina mvumo yeparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pamutambo uri kutambwa izvino nechikwata chemawarriors we2021 Africa Cup of Nations ku National Sports Stadium pari zvino uchiri mangange Zimbabwe 0 Botswana 0. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kana upenyu hweveruzhinji hwashanduka. Takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabhonasi mumazuva nemwedzi yakasiyana, zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi, mauto anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti aida kubvisa matsotsi akanga akavakomberedza. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 15 lwezi 2019, uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengumember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ebhasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ukugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhele MDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi ke kuwoza Friday liviki leqembu leInsiza Express Band elicola umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela eParliamente. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act PORSA wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye ingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePOSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba lamalunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina mboni ngazana umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengumember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwemopa angivunyelwa ukukhuluma nabantu kuconstitution yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobu menemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhathwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyukuthi bafuna ukuchothoza uMP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwa avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge MDC lina lalikhona kukomiti bekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho etalele eParliament.
okwakuqala babe bephambanisa ukuthi bazengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikomiti kayisiyo epasisa umthetho. Ikomiti kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele, omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo okuqindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba bafuni ukuthi abantu bakhulume. Bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi. Ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa. Nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini. Mina angisuye MP owavotela khona lokho, njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe.
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalele ephalamende njalo elilunga le-MDC limuzwe exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo. Untungameli uthi mphinde waxoxa njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kwephosa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesula yonke imithetho emibi.
Akula lizwe elingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emeliyivikele. Esakubonayo laphana ngabo-January abantu bedinza ama-properties lani lani lani. Kumele ihulumende izame ukuvikela abantu, ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayonaleyo iyalifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Iposa yayimbi kakhulu ntungameli. Akula nto yayimbi njengeposa. Iposa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho leyo leposa ngoba kususwa yona iposa sokufakwa imithetho efanele abantu. Liyani iposa ayingafanelanga abantu liyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iposa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa akula polisi eliza hlukuluza umuntu ngakwezombangazo kumbelani konke okunye ukutshengisela akula. Ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu-PF uxoxele ntungameli Nkomo ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ikomiti yedalela ephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende, i-Public Accounts Committee, namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezanu-PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wale komiti. Umnumzana Thendai Biti bithi owelilunga le-MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyechazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa lenkampani yi-Reserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela ephalamende. Kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezanu-PF ethe njengoba i-MDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcinisihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezanu-PF laba ikuthi amalunga e-MDC ayalile ukuya edalela ephalamende izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga e-ZANU-PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla.
Benzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali, inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi. Inkulu kakhulu kulalokho, ilizwe liqedwe yibusela, liqedwe yibugebengu. Ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awephalamende bakhetha ukucatha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje.
Abezanu-PF laba venga kubega venga ingicho la wamanye ama komiti anga isiyo le kokelwa ngubiti. Kuyabe so kusichoni ke konapo ngube ngoba kuyabe kungasela lutolo nzakalayo etarele parlamente.
Yebo kuyabe so kusichu kuti sekudlalwa nje parlamente. Okuzabe kusichu kuti ivoti lika 2018 kalisasebenzi lutho. Abantu kuzabe so kudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho. Ngoba phela lokho kwenzakale ku parliamentary committee, i-accounts committee, i-public accounts committee. Kusengachithekela wo wonke ama-portfolio committee aphethwe ngabantu be-MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezanu PF. Kugcina iparlamenti ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku-2023. Kumele ke into yona leyiqathelisiswe kwawazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayesebenza umsebenzi owawuphinywa ngabantu balwe nenkohlakalo betshaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhonomo ukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku-public accounts committee.
Emthethweni Ncube i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela ephalamende?
Okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers, ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende nawabe executive lawamacourt. Inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende ikomiti kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe le ntungameli Nkomo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe. Njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla, kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhe wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni, kodwa abantu beZimbabwe bathi waludeza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagabha avuzayo, nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impuphu, amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu, kuthi impuphu engamadola amane isingamashumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kaMuse Harare uthi xa kuqathaniswa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi zasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona izinto zazivele ezinzima. Sasisizwa abazali bethu besithi hey, akula mali, akula kudla, kulani, kwakuvele kunzima. Kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono. So normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono, but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende, abasithi ngama-civil servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende, nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke eme-one ndawo.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungaba kuzobanzima ikhulume labo somabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi umgabo bengcono kakhulu kulomnankagwa in every aspect. Khanyela kathesi ama-prizes akhwele nge-more than 2,000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85 kathesi iyi-$60 2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3 kathesi i-$40 i-5 kg. Ama-prizes akhwele kakhulu and then is just a quiet leader. Uthule akakhomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo wayengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangelwa yibo bobabili umgabo lomnankagwa, ngakho ke kunzima ukuthi umnankagwa azilungisise.
Ukubuya kukamnankagwa nginembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasayenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Unomzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvusela umnotho ingaba buhlungu kwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngoba umnankagwa kwakhathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina, wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathi wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvusela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakubanzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isindo ngesicube sesabekayo ngemva konyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wena kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esigodlweni salelo lizwe iNairobi, ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukelwe ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye ubona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobu gwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhayele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili. Ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele parliamente engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo sibinqa sesikhuluma impilo yabantu abasha. Ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela ku-budget le khona ibi week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi ba create imisebenzi emingaki. Njalo bakhangelele ukuthi baza create imisebenzi emingaki. Ubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment, the job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers le plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abasha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekoyo akula ma youth center lapho bangadlala khona ba showcase iart yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye abawuthi yirumba becula beselabuso. Asizweni uEzra Sesbanda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcus Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunikayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhode lonyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso labo Vuka Ndoda.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar. UNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm. UProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar. UKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini lohlelo hoza waza Friday's Lane Sis Express Band. Leliqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi beZimbabwe, yikho nje livandela kanje
kulo Jazz Marabini, oMarcos Banda, Indolwane Super Sounds, oChessy Skuza, yikho okwenza sagcina sesihlabela, okwenza sakhetha umdumo lowo. Sabona ukuthi uMarco njoba sedlule emhlabeni, ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa. Ngezwe abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka.
Ukagathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho.
Njomo Sithembayo, isikhathi sedlule kumangoye, ungaphosayo ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi.
Cela usekelo kini. Lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silonje i-album yethu. Sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-album leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi. Lizathola i-disk leli kosigida investment. Inamba zethu 0775 703 757. Siyabonga.
Ukagathekile kusinake
zakijima ingoma zakhona umdumo wechebelika baba asokuchaya itsabatsaba lokho bengikwenza nginosikhutshwe Dube omele insiza Express Band ibesikhonjise labo kuhlelo hoza hoza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeqeshi weqembu leBhosa uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ngokuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula, kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube, yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors. Lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we 2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwispaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxabule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki, iqembu leTel 1 lizemukela ele Triangle United ngase-Ascot. Iqembu leChicken indiza dibana lele Wange ngaseluveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Johannes Stars ngase National Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars lizadlala lele Chapungu ngase Baobab. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngase Vengere. Iqembu le Dynamos lizadlala lele Black Rhinos ngase Rovaro. Iqembu le Yada lizangqinana lele Capes United ngase National Sports Stadium kuthi iqembu leze PC Kariba lizadlala lele Harare City ngase Nyamunga. Imele Studio 7 ngikubulawayo nguJoseph Njanji.
Asikithi sesidliwa ngumango yeselivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.